Izvi zvinotevera mangange avakaita pamusha nemayoung indomitable lions ekucameroon national sports stadium nezviro izvo zvasiya vaine gomo rine mukwidza apo vari kuenda kuyaunde masvondo maviri anotevera mayoung warriors anofanira kunokunda kana kunoita mangange ane zvibodzwa muyaunde uko kusina kana chikwata chimwe chete chemuzimbabwe chakaendako chikanokunda kana kuita mangange kubvira muna 1980 apo zimbabwe yakatanga kutamba nedzimwe nyika Zimbabwe inotofanira kutenda mubati wepagedhe wengezi Platinum Stars Nelson Chadya uyo akamuka chibhebhenenga kutadzisa Cameroon kunwisa apo yairova mabara asingaverengeke pagedhe muongorori wezvemutambo wenhabvu Innocent Msindo vanoti maperero akaita mutambo uyu haafadze sezvo vaitarisira Zimbabwe kubuda nezvibodzwa zvakawanda sezvo vaitambira pamusha
sevanhu vanga vane chihome advantage we wanted a win kana tazoenda uko at least tikaona draw zvinenge zviri nani
vamusindo vanoti zvikwata zvinenge zvichishanya zvinenge zvichitarisira kukundwa nezvibodzwa zvishoma vachitivo cameroon yave nemukana wakasimba mushure mekuita mangange kunze kwemusha wavo
those countries dziri kuuya ndizvi vanonga iyo the best results yavo idraw kuina inenge richi inenge iri bonus
murayiridzi wemayoung indomitable lions vasupren besom ashu vanofunga kuti pezimbabwe papera vachiti ivo kuyaunde zimbabwe haimire zvachose mangange ane zviro haana kumira zvakanaka kumayoung warriors asi mumitambo hapana chinotadzika totarisa mitambo yecastle lager premier soccer league chikwata chefc platinum chawedzera utungamiri hwacho pamusorosoro pemakwikwi ecastle premier soccer league mushure mekudambura border strikers 3-0 kukunda uku nezvibodzwa zvakabva kuna elvis moyo naobrey chirwa uyo akarova mambure kaviri kwasiya kugona kunenge kudada yave nemapoints gumi nemapfumbamwe mana pamusoro pehighlanders necaps united caps united yakaita mangange 2-2 nezpc kariba mushure mekunge yambotungamirwa 2-0 nechikwata chinorayiridzwa nasunday chidzambwa chidzambwa uyo aimborayiridza mawarriors anoti ari kufara zvikuru nemanakidziro akaita mutambo uyu sezvo wakafadza avo vakabvisa mari dzavo kuuya kuzouona
tadzokazotamba kuharare ground ineri takaritambira bhora saka mutambo aitingu wanga uchinakidza zvikuru kunyange zvazotatarasa gemu asi wanga uchinakidza zvikuru kuvanhu vanga vachiona bhora
asi chidzambwa ari kuchema nemikana yakawanda yakatadzwa nechikwata chake achiti yecaps united yakaita raki kukwanisa kubuda nepoint imwe chete
kwanisa kuwana 2 early goals vakazokwanisawo musecond half si vaititeka laki mbichana nokuti first half tingadai taenda kana tine 4 goals
highlanders yakatadza kutora mukana wekutadza kutora mapoints ese kwecaps united ndokuitawo mangange 1-1 nechikwata chiri kutamburawo cheharare city panguva iyo caps united nehighlanders dzaidonedza mapoints dynamos yaipemberera apo yakaenda ndokunokunda kubulawayo uko yakanotamba nechorocho pirates ndokukunda 1-0 ocean shure akakanda mumambure penareti mutambo uchangotanga izvo zvasiya dynamos iine mapoints masere uyezve yave pachinhano chegumi nembiri mumamiriro eurongwa wepremier soccer league chikwata chine mukombe uyu chechicken inn chakatambira murayiridzi wavo mutsva raman gumbo nemufaro apo vakanorova mutare city rovers kusakubva stadium gumbo akatambirwa nemufaro uyu nezvibodzwa zvakabva kuna edmo chirambadare tafadzwa kutinyu nageorge majika mimwe mitambo yepremier soccer league yakapera seizvi chapungu 1 ngezi platinum stars 1 wange 2 haumine 0 triangle 1 Blue City 1 kwapera mitambo minomwe zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi FC Platinum 19 points Highlanders 14 points Caps United 14 points ZPC Kariba 12 points zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi Cholocho Pirates 7 points Mutare City Rovers 6 points Chapungu 6 points Border Strikers haina kana point imwe chete. totarisa mutambo wecricket. Chikwata chema Southern Rocks chakadambura Western Tigers nemaranzana negumi nematanhatu mumutambo wemasemifinari eProvincial League. Chikwata chekumasvingo ichi chave kusangana neCentrals iyo yakaparadza Power Turbines nemaranzi mazana matatu nemakumi mana nemashanu mumutambo wakatambirwa kuBindura Sports Club. Southern Rocks neCentrals dziri kusangana mufinari nemugovera Sondorino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.